Vakawanda vanoti mabatirwo akaitwa chikwata ichi anokwanisa kuvatadzisa kutamba zvakanaka kumakundano e2017 Africa Cup of Nations ayo ari kutanga nemugovera. Chekutanga, Maorias akatanga achigariswa kuZifa Village, uko vatambi vanoti vaisangana nemakonzo ayo aivatadzisa kurara zvakanaka. Chechipiri, chikwata ichi chaiita gadziriro yacho munhandare yeGateway Primary School mushure mekunge veZifa vatadza kubhadhara mari yekuti vashandise National Sports Stadium. Chechitatu, Maorias ayo aifarira kuve akasimuka nemugovera akazosimuka nezuro mushure megakava nenyaya dzemari yavanofarira kupiwa mukukwikwidza kwavo makundano ezvikwata gumi nezvitanhatu aya. Muongorori wemutambo wenhabvu vaProsper Muzanarwo vanoti vatambi vanofarira kupiwa mari kuti vatambe neshungu.
Chinoitika vanhu vanoda kupiwa mari kuti vatambe zvinhu zvakanaka. Tingatambe bhora vanhu vaine nzara.
Muteveri wenhabvu vashingira ikadiyo vanoti havasi kufara nemabatirwo anga achiitwa Maorias, vachiti ivo izvi zvinokonzera kuti chikwata chikundwe mumitambo iyo chaifanira kukunda.
Mabatsiro ari kuitwa Maorias neveZifa tiri kuona zviri zvinhu zvisina kufanira pamutambo wedu webhora. Because Maorias, if they are professional footballers, they should be treated the same way inotreatwa mafootballers. Izvi zvokuti vashaya chikafu, vashaya transport yekuenda kubhora, zvinhu zvokuti zvinozoaffect even their performance mentally. Vanozotamba bhora vakatodyiwa kare because of the preparations nemabatsiro ari kuitwa.
Vakadiyo vanoti vari kuona Maorias achidyiwa mumitambo yavo yese iyo vari kusangana neAlgeria, Senegal pamwe neTunisia.
Myself personally, I don't give them a chance yekuperform better than the rest of the group mavari. Ndoona vari kudyiwa magames ese avari kutamba because of the preparations. Psychologically they are affected.
Mutsigiri wechikwata cheDynamos vaShepherd Saizi vanoti vatambi vanofanirwa kubatwa zvakanaka vachiwedzera ivo kuti nemabatirwo anga achiitwa Maorias vari kuona pasina chimuko kubva kuGabon.
Zifa mabatiro anoita maplayers hatiakurudzire nokuti zvinodzikisira bhora. Vakomana matambiro avari kuita yakaratidza kuti vane chido chekurepresenta nyika yavo, asi Zifa ita let down. Dai kuri kuti ivo Zifa president chaivo vaona kuti vaita something panyaya yekuti vakapromisa vanhu mari dzavo, ngavape mari dzavo. Vanhu vakanzi vada kubhukirwa pakati, ngavape accommodation yakakodzerana sevanhu vari kurepresenta nyika, vakamirira nyika yese kuburikidza naivo Zifa president. Saka vanhu ava vakasapiwa zvavari kuda. Tinoona kukumberi kwatiri kuenda kwapana chinoitika.
Zvikwata zviviri kubva mugungano reZimbabwe ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Maorias ari kutarisirwa kutamba mutambo wekuenzana masimba neCameroon muyaounde mangwana. Mutambo wavo wekutanga mumaAfrica Cup of Nations uriko nesvondo apo vari kusangana nemaDesert Foxes ekuAlgeria. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.